Ugo rwaratidzwa navamanyenyeni kuneva kwegura nerera uye varwere zvasiya vamwe zvikuru vange vari muzvipatara vachisvima misodzi. Kunyange hazvo vanhu vazhinji zvikuru sei kubva kumisha inochengeta nerera nevakwegura vafara, zvaratidza kuti zvinorwadza kugara muchipatara panguva yezero rekisimusi sezvo vamwe muzvipatara vasvima misodzi mushure mekupiwa zvipo navamanyenyeni. Pachipatara cheBeatrice Infectious Diseases, vamwe varwere vange vari kurwara zvekuti vange vachitadza zvekutotambira zvipo, uye vamwe vavo vakwanisa kunyemwerera chete senzira yekutenda meya veguta. Kuchipatara cheWilkins, hama dzevamwe varwere dzachemawo mushure mekusangana nameya vachipa varwere zvipo. Mukuru anoona nezvemabasa eutano muguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvaitwa nameya zvinosimudzira mweya yevarwere uyewo zvinoita kuti vamwe vavo vapore nekukasika.
Kurwara hachisi hakusi kuda, munhu anenge arwara anenge angorwarawo. Saka kuti agare Christmas yose ari muchipatara zvinhu zvinonyanya kuita kuti marwadzo atowedzereka, uyezve anenge asina hama neshamwari dzake dzaanoda kunge ainadzo panguva iyo. Saka zvakakosha kuti guta richitungamirirwa nameya waro riende kunovaonawo varwere ava vari muchipatara, kubva wapawo magifts. Zvinovarakidza kuti kune vanhu vanohanya navo even though vari muchipatara.
Vamanyenyeni vati kanzuro yavo inoda kubatsira vanotambura nezvinhu zvakawanda chose, asi gore rino yatadza kuita izvi nekuda kwekuti makambani anotsigira homwe yameya yekubatsira vanotambura HF Fund akaomerwawo.
Nyika yakaoma zvekupa zvishoma, asi vari kuda rubatsiro vakawandisa. Ndinova kutenda basi rakaitwa nekomiti yeChief Fund nezvezvo zvakakwanisa kuunganidza izvozvi nezvatakwanisa kupa nezvatiramba tichipa pamberi. Makambani chavanga akaomerwa, asi takawana vachikwanisa kutibatsira kuti Chief Fund yegore rino inge ine zviwanikwa zvatakwanisa kupa vanhu nasi.
Kunze kwekupa chikafu nezvimwe zvakaita sesipo nembatya, homwe yameya inobatsirawo vana vanoshaya nemari yechikoro muzvikoro zvakasiyana-siyana pamwe nemayunivhesitis. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.